Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzwisisa machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emmerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharisponda nenzira dzakafanira. And ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achifesana nedzimwe nyika, sezvakaita izvozvo zvokuti tension yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani. Ndosaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwaiye. Kufungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanism here ekuti vamunangagwa pavanenge vachicheya SADC vasazoinda fierce.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe, yaisangofanira kungokumbira regerero here panyaya iyi kuti nyaya iyi ipere, nekuti vanenge vari kuti pakangovhiiwa chidembo paruzhinji nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau?
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe, I think ritori dambudziko rekuti zvinotadza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindindoga chekuti hatiudzi zvekuita.